be safe and have a great week ahead.
Mangwanani akanaka vakereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuhuro 20 gunyana September 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Varayiridzi vanoti hurumende iri kutadza kuendesa kuzvikoro rubatsiro rwechimbi chimbi, asi hurumende inoti ndiyo yoga inogona kumisa denda recovid-19. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden mangwana vachataura kusangano reUnited Nations General Assembly kwokutanga semutungamiri weAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana 4 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 199 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevanomwe 4,567. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana rine makumi maviri nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevasere 127,938. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamirioni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi mana nezvipfumbamwe nemakumi maviri nevashanu 2,949,025. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamirioni maviri ane zviuru makumi matanhatu nezvishanu zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevashanu 2,065,395. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takwafira Joe vanoti havazivi kuti sei hurumende ichiramba kushanda nevarayiridzi mukugadzirisa nyaya dziri kunetsa muzvikoro. Dr. Joe vati hurumende iri kutadza kuindisa rubatsiro rwechimbi chimbi kuzvikoro, izvo vanoti zvave kukonzera kupararira kwechirwere ichi muzvikoro. Vanoti hurumende yave kurambidza varayiridzi kuti vabudise mamiriro akaita zvinhu muzvikoro zvakaita seuwandu hwevana vabatwa necovid-19 kana zvimwe zvine chekuita nedenda iri muzvikoro.
Chirwere checovid-19 charamba chingotandavara sorunyemba muzvikoro. Pari zvino tava nevana vanotopfuura kana 175 pachikoro chimwe. Zvikoro zvakawanda zvava ne worst situation. Vana Chegato High School, vana Tongo High School ndo dzakanyanyisisa kuva nevana vari kunetseka. Zvekare hurumende iri kutadza kuita chimbi chimbi kubatsira zvikoro zvakadaro.
Hurumende inotadza sei kugadzirisa zvinhu izvi, Dr. Joe? Hurumende inoti kwamuri pamusoro penyaya iyi?
Hurumende yagara ichingotaura, hapana painomboti inokundikana, muromo zvavo wagara uzarirwe negwisi. Asi chokwadi chemandorokwati ndechokuti hurumende yatadza kusungamira dzakondo denda recovid muzvikoro.
Pane humbowo hwezvamuri kutaura here izvi, Dr. Joe?
Yatosvika pasichochi nekuti vaakutotumira mashoko kuzvikoro kuti hapana munhu ari kubvumirwa kunga achibudisa mastatistics kuti zvinhu zvakamira sei pachikoro kana kuti pane vana vabatwa necovid pachikoro. Tinoona sokuti patasvika apa ndo panoratidza kuti maministry officials education ari muzvikoro ava kupenga, nokuti kuvanza information iri kuitika muzvikoro hationi sekuti kugona. Isu tinoona sekuti information inofanira kuti izikamwe nevakuru vari muhurumende, vamhanye vaite chipatapata kubatsira zviri muzvikoro. Zvikoro zvakawanda zvatiri kutaura izvizvizvi hazvisati zvava zvikoro, ava malockdown centers kana maquarantine centers. Saka zvinonetsa kana vabereki vakatumira vana kuchikoro vachifunga kuti vana vakaenda kunodzidza iyo pasisina kudzidza, nokuti panenge pabatwa papinda covid kana kudzidza kwacho kune kwava kunetsa, nokuti zvikwanisiro zvokuona kuti vamwe havana kubatwa hapana. Saka vana vechikoro vaakutotyawo kuramba vachienda kukilasi, varayiridzi vaakutotya kuramba vachiita kukilasi. Isu tinongoti dai hurumende yakurumidza zvayo ikapa matesting kits vanhu vese vanenge vari pachikoro, vangava varayiridzi, vangava vana vechikoro, ingava ancillary staff, vobva vatestiwa.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Asi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Blessing Zulu westudio 7 kuti hurumende ndiyo yega inokwanisa kukunda denda recovid-19. Izvo vanoti ndizvo zviri kuitwa nehurumende, vachiti vari kubudirira mukurwisa denda iri.
Zvamunoona vaZulu, nyaya iripo ndeyekuti isu sebazi redzidzo, sebazi reprimary nesecondary education, tisu tiri kukwanisa kubata denda recovid rakatenderera manharaunda edu.
Kosei muchidaro?
Nekuti muzvikoro medu tinoshandisa yatinoti very scientific profiling, yatinoti standard guidelines for the prevention and management of COVID-19 in all learning institutions. Inenge yakabumbira zvede mastandard operating procedures atinoita, ekuti tinoita testing kana munhu achisvika pedichi muscreen atichiona kuti zvechokwadi uyu munhu mutano. Akataona kuti akadaro tinomuti iwe chibva wageza maoko, tomusanitizer, tomupinza muchikoro. Asi tinenge chitomutaura kuti gadzirira yatinoti social distancing, iwe usaswedera padhuze neuyo, usaswedera neapo. Saka isusu zvatinga taita semuzvikoro medu takwanisa kubudirira kubata denda recovid-19 rabva mumatunhu edu.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7. Mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa vatumira mashoko enyaradzo kumhuri, hama, shamwari nevagari veguta reJohannesburg vachichema vaimbova meya weguta reJohannesburg vaJolie D. Matongo, avo vakafa mutsaona yemotikari nemusi wemugovera. Mumashoko avo enyaradzo vaRamaphosa vati zvinogozha kunzwisisa chiitiko ichi, zvikuru tikatarisa kushanda kwaitwa navaMatongo uye kudyidzana kwavaiita naivo vaRamaphosa nevagari vemuSoweto. vaJolie D. Matongo, avo vane vabereki vakaberekerwa muZimbabwe vange vave nemakore makumi mana nematanhatu, vakashaya vachibva kusoweto kunokurudzira vatsigiri vebato ravo reAfrican National Congress kuti vanyorese kuvhota nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muPretoria muzvinafundo Riki Mukonza vanoti kunyange hazvo vamwe vanhu vachifungira kuti vamatongo vakaurawa nevamwe vavo vezvematongero enyika sekuona kwavo iyi itsaona isingaratidzi kuti pane chikiribidi chakaitwa.
Meya vekuJohannesburg vaJoli D Matongo avo vakapinda pachigaro cheumeya mwedzi mishoma ichangopfuura vari kunzi vashayika mutsaona yakaitika nezuro. Mutsaona iyi yakaitika ivo vega ndoo vari kunzi vakashayika, vanovabatsira vaviri vari kunzi vari kuchipatara.
Veruzhinji vari kutii pamusoro petsaona iyi?
Chiri kunyanyotaurika pamusoro penyaya iyi ndeiche ifungidziro iri kuitwa nevanhu kuti meya ayava vanogona kunge vakakanganiswa nevamwe vavo vavanoita navo zvematongerwo enyika, vanogona kunge vasina kufarira nyaya yekuti ivo vane midzi inobva kuZimbabwe. Asiwo vamwe ndo vari kuti aiwa inongovatsaona yakangoitikawo ichibva yatora meya ivava. Saka ndo nyaya yakaitika kuJohannesburg.
Pakaitika tsaona iyi meya vakange vachiendepi uye vakanga vachibva kupi?
Meya vari kunzi vakashayika vachangobva mukusangana nevagari kune imwe nzvimbo yekuJohannesburg. Vakanga vari ivo naPresident Cyril Ramaphosa naPremier weGauteng vaDavid Makhura. Saka zvakangokatyamadza vazhinji kuti mushure mekunge vaita basa rinova basa rakanakira bato reANC vobva vanzi vasangana nenjodzi yavakasangana nayo. Ndo zvakaitika kuJohannesburg.
Profesa, munofunga kuti chii chichaitika pamusoro penyaya iyi?
Ini mafungiro angu pamusoro penyaya iyi ndeyekuti mushakabvu vamatongo vakangosanganawo netsaona yaigona kunge yakangosanganikwa nayo nani kana ani zvake, asi nokuda kwekuti pane kutika kwakanyanya pamusoro pekusumukira kwavakaita kuenda pachigaro chekuva meya weJohannesburg. Zvinosumudzawo mutauro pakati pevanhu kuti nemhaka yerufuro rwauya mushure mekunge vachangoenda pachigaro ichi, uye mumwe mubvunzo uri kubvunza vanhu ndewekuti nemhaka yevarivo vega vashaya, asi vamwe vaviri vavanga vainavo mota imwe chete vakungokuvara. Saka kungo mibvunzo hayo inongouya mushure mekunge paine zvaitika zvakaita setsaona iyoyi. Asi handina mutsvakirizo yandaita, handina kuona chingandiratidza kuti pane zvinogona kunge zvichiratidza kuti vamatongo pane vavakanganisa. Asi tiri kutaura nezvematongerwo enyika kapa. Mune zvematongero enyika pane zvinogona kuitika zvakavanzika zvatisingagoni kugona kuona isu vanenge vari nechekure.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muPretoria muzvinafundo Riki Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. mitombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Muzimlife.com Gudare Blawayo rinoti mapurisa aro achasunga varidzi vedzimba vasingaturiki zvikwangwani zvinoratidza namba yedzimba dzavo, richiti wese asingaratidzi namba yeimba yavo achabhadhariswa faindi inoita zviuru zvishanu zvemadhora. Gudare Blawayo rinoti izvi zvaitirwa kuti motikari dzekudzima moto, maambulensi nedzimwe dzikurumidze kusvika panzvimbo dzinoda rubatsiro rwechimbi chimbi. Newsday rinoti muZANU-PF matanga kurwisana zvichitevera urongwa hwekuronga patsva nyaya dzezvigaro mumatunhu nemumawadhi ebato iri. Mwedzi unouya ZANU-PF inotarisirwa kuita sarudzo mumatunhu ayo, apo vatungamiri vatsva vematunhu vachasarudzwa. Kurwisana uku kunonzi kwaparadzanisa vatsigiri vebato iri, vamwe vachinzi vari kutsigira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vamwe vachinzivo vari kutsigira mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. MuNewsday makare, meya veguta reGweru vaJosiah Makombe vazivisa kuti bhiri remagetsi repamwedzi rave mamiriyoni makumi maviri nemanomwe 27 million, vachiti kana mari iyi ikasabhadharwa zvichakonzera kushayikwa kwemvura muguta. VaMakombe vati kanzuro yeGweru yave nechikwereti chezesa chinoita mamiriyoni zana rine makumi mana nematatu $143 million. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndizodona nhasi kuno kunyika yedu yeManicaland muZimbabwe, kuManicaland nzvimbo inonzi Bangure kuruti dhemu, taunganidzwa zvitaurwa kuti inyaya inoitwa yekurima yepfumvudza. Barisa ndaona nhasi ndazoona kuti ZANU-PF ine maitiro ayo. Pane mutoro wenhau uya abva kuZBC. Mutoro wenhau uyu amba atorwa ndobva aiswa panze. Mayouth eZANU-PF atanga kushara vanhu vachitanga kunolekishonzwa muchabvunzwa kuri kunzi paredhio zvinofanira kuzvitange zvichibuda kunzi ED Munangarwa. Munhu ari kugona mofanira kupindura zvakadai zvakadai zvakadai, zvisiri izvo zvasiri paground. But zvandaona nhasi ndaona mashura paruti dhemu kwaBangure muManicaland mumboira kwamurambinda uku. Vedu venyika yafa, ende nyika yafa. Vanhu vari kumobilizwa vabereki votaurwa kunzi hurumende ichakubatsirai, imi muri kunzi itai development, endai kuchinyakare mudye mufushwa nedovi ndokuti musimbe. Hameno kuti ivo vanenge vachidya nyama kuti havadi kusimba here sevanhu vekumaruzevha. Zvizhinji handidi kutaura angu asindatenda. Ndini anorwadziwa mheremhere.
Vashamara vestudio 7 makadiniko? Namukoma wange nanamukoma Jonga kandimire. Muri seiko? Tinotenda nenhau dzamunotipa nguva dzose. Tinotenda chega haina handirara sandateerera nhau yestudio 7. Notipa nhau dzinotifadza chego, dzinotimutsa mupfungwa umu. Ngavakarara vese zvevakumuka mupfungwa umu. Angavero nenhau dzemunotipa nguva dzose zviitika muZimbabwe.
Sei pastudio 7 apo notwa Wilson Maheni. Tinenge chemuro nerodhi rekubva pabhiringi pasai paa kuenda kwaMaheni uku. Hatisina rodhi, takakufamba munyika. Ameno kuti zano yacho iri ipi, yakatarisa ipi, nokuti yaifanira kutarisa manyika yose.
Makadi pastudio 7 apo ana Jonga kandimira. Aiwa, ini ndiripo. Ndinoti rambai muchienda mberi nenhema dzenyu dzamunotaura. Muri vanhu vasingadiri vakarerekera, asi rambai muchienda mberi nenhema dzenyu dzamunotaura. Nyaya dzekusora muchitsigira, munaro divi ramakarerekera, asi munoti hatina. Zvese zvamunotaura, zvese zvamunotaura, taurai zvono kwaro, kwete kuda kunyepa muchisvibisa zita roumwe murume. Ndatenda hangu.
Maladi pa Studio 7 vanamukoma Tanono Kawande, vanamukoma Pleasant Zulu, vanamukoma Jonga, vanasisi Mavelas vese kwa muri koko muri sejimu ndoda ungotaurao nyaye uyoyo monjora singazi bato ranofana kupikisa unopikisa bato rinopikisa bato guru nopikisa ndoroda unopikisa iwo uri kuda chija chauri kuda ndechipi uda kuti vachamisa vakufotere ndozvauri kuda iwe monjora usati urai nezhara iwo usada kuti jairira iwo usajairira vanhu ah.
Ndoti moroi moroi pa Studio 7 hapo. Ini ndotanga kupinda ona si. Ndiri mutereri we Studio 7. Ndoti vabati nebasa imbori kuribata. Tiri kuzviwa zvese. Tiri pa South Africa apa. Ai, tiri kuuya. Mhuri yeZimbabwe. Pa Studio 7 apa tinogara kuchema kuchema zuva nezuva hapana chinotinakira kumusha uko. Ndiri pa South Africa apa pa East London apa zita ndoitiwa vamakondo ndinobva kuchired South chipinda paulo ndoti ha ndotenda mabasa inauri muchiitirawo uri kuti huisa zvakawanda wanda wanda enderai mberi nazvo tiri kuzviwa zvenyika yedu yeidzouya zouya zvisingaiti
pastudio pastudio apo mamuka sei vachamarari vese vari kunze kwemakungwa nevari munyika makadini mese zvenyine vachamarari nevateereri haiwa ndoda kungotaura zvangu nemabasa ezanu kuti haa mabasa ezanu pane rino pasi haachaverengwe vese vachisangana namonzora mabasa avo haachaverengwe indo waumbonyara nditsuti vanoziva kuumbonyara vose zvandoita here takanzi tipinde mumunda paya vanhu vakatorera vari kuminda asi ndo wakumbonyara ndikamborangara kuti kune vanhu mumwe vanhu vezanu mabambo chaiwa nevakadzi nevana akatorera vari kumisha akanogara pamusha wacho hai ndoda kuti pachivanhu vozvonyadzisa ini kuti bambo yakaperera chaiyo kunogara pamba paigarwa nemwe bambo pakavaka imwe bambo hazvazviri nani musiye dzimba dziyaka kuti mudziputse muvaka dzimba dzenyu apo pamutemo hazvitendedzero pamutemo wechivanhu kunopinda mubhedhrumu manga muchigara imwe bambo nokuti murungu wakafana newe haaiwa ivo kunyara mabasa ezanu haa zvose zvavanongoita haa zvavanga vangonyangadza munzeve dzevanhu haa nda zvakawanda ndatotenda izvezvi ndiri pano pabhoera
makadiko vashamarari vestudio 7 makadiko ei unozati zvinhu zvoitwa nevakomana vezanu pe zvinondoshamisa zvikuru zuro ndizuro uyu kainhesiparada aitarata tiri kutumira vanhu vachitida nezvediaspora vhoti tichadzidzisa vanhu nezvediaspora vhoti now now 2 minutes hawa hakuna constitution constitution yekudii tinofanira constitution yakagadzirwa naniko constitution yekuti vana vari outside vavhoti vekumalawi mozambique vanovhota tongokundwa kundwa nevamwe ava wai vachidaro so kutya kudyiwa makasimba here varume vestudio 7
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mangwana chipiri mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachashanyira muzinda weUnited Nations muNew York vagotaura mberi kwesangano reUnited Nations General Assembly kokutanga semutungamiri weAmerica. Vamwe vanongorora zvematongero enyika vanoti vaBiden vane zvipingamupinyi zvakawanda zvavanosungirwa kutaura pamusoro pazvo zvinosanganisa mabudiro emauto eAmerica muAfghanistan nekushatirwa kwakaita France zvichitevera zvibvumirano zvakaitwa pakati peAmerica, United Kingdom neAustralia, dzimwe nyika dzakaita seFrance dzisingazivi izvo zvakakonzera kuti France ishedze vamiririri vayo kubva muAmerica nekuAustralia. Vatungamiri vanenge vasi kumusangano weUnited Nations uyu vanosanganisira vaEmmanuel Macron vekuFrance, vaVladimir Putin voku Russia, amai Angela Merkel veku Germany na vaXi Jinping veku China. Vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vanoti chimwe chezvinhu zvikuru zvichada kutaurwa navaBiden inyaya yemamiriro akaita COVID-19 pasi pose, pamwe chete nekuratidza kuti America yatora zvakare chinzvimbo chayo chekutungamirira nyika dzose pasi rose.
Ndingati nyaya huru yekunotarisira mashoko avaBiden kuUN General Assembly inyaya mbiri. Yekutanga inyaya yeclimate change. Ndofunga vanenge vachida kubata kuratidza kuti America yave necommitment kumaagreement eclimate change, uye inenge ichida kuti pamusana nyaya yeclimate change zvakare. Nyaya yechipiri itimu yavakakampena nayo kumaelections yekuti America yadzoka paInternational stage. Saka vanenge vachida kuratidza kuti America yadzoka zvakare pakupa leadership munyaya dzekusunda democracy nemahuman rights muinternational governance. Panyaya iyo zvichavanetsa nekuti vari kutaura mushure mechaos yatakaona kuAfghanistan and nechaos iri kuitika kunyaya neAustralia nechina kunemezana kwavari kuita neFrance. Saka tichaona kuti shoko ravo richakwanisa kubuda zvakanaka here.
Usahwira hweAmerica hwakamira sei zvichitevera kupokana kweFrance nehurumende yavaBiden pamusoro pezvombo zvenuclear?
Usahwira hweAmerica neFrance hauna kumira zvakanaka. Mashoko ataurwa nevekuFrance mashoko akasimba zvikuru mudiplomatic circles, uye vekuFrance vadzora ambasada wavo neambasada wavo wekuAustralia kuti vazova briefa kumusha. Vari kutaura mashoko ekuti vakabayiwa kumusana nebanga and trust inenge hapasisina, and also vari kuti vakanyadziswa senyika yeFrance. Saka zvichienda kumberi zviri kuratidza kuti kunato ikoko kwavanosimboshanda vose munyaya dzechiuto hakuna kumira zvakanaka zvachose. And zvaitika kumashure zviitiko zvekuAfghanistan nemabudiro akaita America. Saka chaa chichipiri America ichishanda isingaudzi vana France nemamwe mabudiro ekunato kuti ndo zvavachaita.
Icho chimiro chavaBiden neAmerica chakamira sei mumaziso edzimwe nyika?
Chimiro chavaBiden neAmerica zvoindipenda nekuti uri pai kuAmerica. Kana uri ally yavo vana Japan vaya, Israel, Britain, me muchifara zvikuru navo Biden nekuti ndo masahwira enyu muchifarawo kuti America yadzoka. Asi nezvichitika zvakaitika kuAfghanistan, even maally acho kuEurope, kunato, kuya nedzimwe nyika nana Asia, ndoona nge dzave kutarisira nesuspicion kuti vanhu ava havatembeki.
Avo vange vari vanongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Varayiridzi vanoti hurumende iri kutadza kuendesa kuzvikoro rubatsiro rwechimbi chimbi, asi hurumende inoti ndiyo yoga inogona kumisa denda recovid-19. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden mangwana vachataura kusangano reUnited Nations General Assembly kwokutanga semutungamiri weAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.